Blessings to the man select her name. Chimau. See what in a shendor. Nanganangwa titi. See what in a shendor. In the end, as I said, it I wear. When I see can have it, well, panze. Nerume guru rati sachere mwanara biranjere kurangwira pwere anzi iyo mota hombe yafambira iwe mwanasikana uyu angarambe kwavo avasisive saka tsamba iyo kuvakuru muzive varume maguruguguti tsamba kuvakurukuru ndatiti kurukure ndaona rume ziguru nechana chindumurwe makurukwa Ndichiti tsamba kumatate kuru Mwanasikana angade bizi nemapuru Kwa wano siwe iwe kuti makuru kwa Vano kwewa umandara kusakara Vano musia mwanati warara kuparara Vano kuruka gaba uchi Vano kurunga kuturura michero Yacho isati ya tinganganga kushika Vano femera vepechu Shinora wakabaya wa yesu Anzi yeshoko Azi yotamba kuva kurukuru Natiti kurukure ndaona rume ziguru Nechana chindumurwe Makurukwa Nechiti tsamba kumatate kuru Mwanasikana angade pisi nemapuru Ko wanoziwe iwe kuti makurukwa Wanokuruka Makuruka Ocha kuruka Makuruka Iwe wanokuruka